Kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo nyaya ndiyo imwe cheteyo yekudzingwa basa kwavakabhedhure semutungamiri weZipa. Veruzhinji vachiti izvi zvaifanira kuve zvakaitwa kare. Kunyange hazvo vadhure vaive vati vari kuregedza basa musi wapaisa, veZipa Council avo vakasangana mukupera kwesvondo vakabvumirana kuti vadhube pamwe nebhodhi ravo rese vaende iko zvino. Ignatius Nzondiwa vanoti vadhube vakauraya nhabvu dzekuti kuenda kwavo kwaive kwavanonokera.
Ngaatobuda kubva aita zvachose, hatimude kuziva nezvemuzimbabwe kuti aita munhu kuti aite nezve amire bhora.
Muteveri wechikwata chisina mukurumbira cheGunners vanomeni kumasiyamberi vanoti vadhube vanga vachaina nemari yavaipa ZIFA iyo vamasiyambiri vanoti vakaba Premier Medical Aid Society.
Yagari iri mbavha ari kutotaura kuti iti tirabu akadya mari yedu ende zviri kutirwadza.
Dare Chiponyangoro vanoti veZIFA Council vanofanira kuregedza kuisa panzvimbo vanhu vane mari votarudza vanoziva zvenhabvu.
Tisatarisira munhu anogona kutungamira asingatungamidze mari pamberi ari munhu anoziva nhabvu.
Zvakamira zvakadai, chikwata chenhabvu chevanhukadzi vemamaitorias chadongorera kuenda kumakwikwi emitambo yepasi rose e2016 Olympic Games ayo achaitirwa Rio de Janeiro kuBrazil. Chikwata ichi chave kungoda kukunda Cameroon 1-0 kuti chive chikwata chenhabvu chekutanga muZimbabwe kubudirira kuenda kumabiko emitambo yepasi rose aya mushure mekurohwa zvakareruka 2-1 kuyaounde mukupera kwesvondo. Mike Warriors atange ari pamusha mumasvondo maviri anotevera izvo zvabva zvasimbisa mukana wavo wekukwanisa kuenda kumakundano ane mutindo nepasi rose iwaya. Mitambo munyika yakaenderera mberi kutambwa mitambo yechibuku Super Cup munhandare yeMandava Stadium kuzvisavane. Chikwata cheHarare City chakapinda mufainari yechibuku Super Cup kwemakore maviri akateverana mushure mekutambura Kariba 4-1. Kubata ichi chichasangana neDynamos iyo yakarova chaungu 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Rodrick Mutuma. Dynamos yacho yakarovawo chapungu karwadza vatambi vavo avo vaitarisira kukunda kuti vawedzerwe nyembe kubasa uko vanoshanda Air Force of Zimbabwe. Mutambi wechapungu Alan Tavarwisa anoti vakaita zvose zvavanogona kuti vakunde mumutambo uyu asi raive risiri zuva ravo.
Muzara nhasi tongoti like wasinotaona vasavaidi saka tasongotya
mubati wehomwe weDynamos pawedzisa marechera vanoti vari kutarisira kutora mukombe uyu kuti varerutse nyaya dziri kuvanetsa nemari vakasangana nadzo.
Sevanhu takaomerwa munyika makaoma zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe uyu unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu.
Fainari yechibuku Super Cup ichatambwa musi wa31 Gumiguru. Takamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Kariati.